Chengetedzai nharaunda, igogara yakachena. Chengetedzai nharaunda, igogara yakachena. Harara pese pese kwete kwete, anotikokera zvirwere. Pese pese patinoshandira, vamene pingana gomba remarara. Madhorobha edu akanaka, kutongoipiswawo nemarara. Yakanakisisawo Zimbabwe, kutongoipiswawo nemarara. Zvimwe zvirwere tinozvikokera nekugara tiri mumarara. Zvimwe zvirwere tinozvikokera nekugara tiri mumarara. Hema yati ngaive tsika, kurasira marara pakakodzera. Mabhini aripo akawandisisa, saka marara usakande pasi. Ngava mubhazi kana mukombi, usarasa marara nepahwindo. Kuda kutenda veema, dzidziso yavanotipa. Kuda kutenda veema, dzidziso yavanotipa. Vangave pamusha chaipo, vave nebhini kana gomba remarara. Vangave pachikoro chaipo, vave nebhini kana gomba remarara. Chengetedzai nharaunda, igogara yakachena.
Emma, protecting the environment.